Vana uvano tivaka tora dano iri kutiva wanise vakare mara mukana ukendera mberi nedzidzo sezvo vasinga wanzowane mikana yakadai.
Vakare mara vasasarire kumashure munyadze dzidzo, munyadze fundo. Tinoda kuti tinge tinewo machiremba, madoctors, vana muzvina fundo vari vanhu vane madisabilities vanhu vakare mara. Saka takaita partnership neyatinoti Limitless Solutions Global. In office yangu sa ambasada, tine zvirongwa zvakawanda zvatirikuita neLimitless Solutions Global. Asi pazvirongwa izvozvo tikazosvika zvekare pakuti veLimitless Solutions Global vatipe mukana wekuti tiwane 25 mascholarships.
Vanoti pasi pechirongwa chavo vadzidzi vanopiwa mukana wekudzidza kusvika pachinano chepamusorosoro chePhD. Denis Nokutenda Maposa ane makore 10 nemapfumbamwe 19 uyo ari kuita zvidzidzo zvebusiness management and artificial intelligence integration audza Studio 7 kuti akafara zvikuru nekuwana mukana wekuendera mberi nedzidzo.
Because hazvizonyore kuti unoshaya mari kuti uende kuchikoro. They don't know scholarship inokwanisa kuprovide zvese kuti kwazi uende kuchikoro, especially disability yangu bozo nakawanda anovachindiseka, you know, sorts of stuff andika. Vano zvino zvoti munhu asinganzooni anobatsire mucommunity. Saka manje apo kapa, it's my time to shine.
Anoti
icho chindo chanchiri engeri dream yangu. To become a role model kuna wache wane disability akaita seyangu. And kuti aiwa, kana mumwe munhu achikutarisa pasi kana kuti anokudzikisira ndika unokwanisa kuprove wrong. I change in community chete ndo chandinongoda chete pasi.
Mumwe ari muchirongwa ichi Norman Trimo Manika ane makore 26 ari kuita Masters in Project and Operations Management. Anoti chirongwa ichi chichamubatsira pazvirongwa zvake zvekusimudzira vanhu vakaremara muZimbabwe uye uchimuvhurira nzira kuti azvisimudzire.
So mukano wekunge uchienda kuma higher and tertiary education wakuita kuti iwe ungochikwanisawo kupinda pamaorganizations iwayo. Because handingangotori munhu ka watore mara tototi chipinda basi. Takudikirizwa futi productivity yeorganization iyo zvakulidwa futi tuchi the poor downgrade yeeconomy yedu.
Mukuru wesangano reLSG Dr. Mabo Daniel vaudza Studio 7 kuti chirongwa ichi chakatambirwa zvakanaka uye vanotarisira kuwedzera uwandu hwevadzidzi vachapinda machiri.
Zvakasvika kune vakawanda uye vakazvigamuchira vachifara. Tinotarisira kuti 25 seats idzi ishoma chose, saka ndinotarisira kuti ndichataura kuti dzizowanda dzigozokwanisa kuti at least 25 from every province munyika yangu muno yandiri yeZimbabwe. Tikadero zvinogona kuita kuti tiri chetumo.
Dr. Daniel Vatiwo kunze kweLuxembourg University vari kushandawo nezvimwe zvikoro zvepamusoro 60 pasi rese uye izvi zvichapamukana kuvana veZimbabwe wekuvandudza ruzivo rwavo kuti vagosimudzira nyika yavo munyaya dzeupfumi. Vanhu vakaremara munyika vanosvika zvikamu 15 kubva muzana pavanhu vese uye vazhinji vavo vanogunununa kuti vanoshayiswa mukana munyaya dzedzidzo nemabasa. Zimbabwe iri kuvandudza mutemo unoona nezvakaremara weDisability Act nechinangwa chekuenzanisa mikana pakati pavo nevamwe pamwe nekuvawanisa mikana yekuita zvese zvavanoda kuti vararame zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.